chakaita musangano yakati wandeisikurisa maererano nenyaya yemuhoro, tikaona zvakakodzera kuti pari kuvhurwa inokotoro iri kuvhurwa kusvikira mangwana, tisadzokere kumabasa nenyaya yekuti mihoro yedu mishoma. Hatikwanise pari zvino, kunyange pakauya mihoro, mari yese yakatopera. Hatikwanise kunge tichidzokera kumabasa, mari yekutoendesa kumabasa kwachoni, uyezve mari yekunge tichanobhadharira vana vedu kuzvikoro ukoko itoripo. Saka takanyorera hurumende kuti inge ichiwedzera varairidzi iyo mari inokwanisa kuita 1260 zvichienderana nemakwiriro aita zvino nekuwedzerwa kwakaita mitero.
Iko zvino varairidzi vari kutambiriswa mari tichitarisa madhora ekuamerica neiyo itsva iyi yemazigi.
Varairidzi tikatarisa mari yemadhora ekuamerica yavari kutambiswa pari zvinozvi inosvika iyo matinoti 300 dollars. Totarisa mari iriko iko zvinozvi yemazigi haisati yakutozikanwa kunzi inosvika pamari yakati, uye mari iyoyo zvekare isu takati hatikwanise kuti tishandise, nekuti mari iyoyo haisi kutokwanisa kunge ichitenga zvimwe zvinhu zvinofanira inge zvichikwanisa kuzvitengwa. Saka mari iyi haisi kukwanisa kunge ichishanda. Tiri kuti isu varairidzi vakakwanisa kunge vachipiwa mari yekuamerica inova mari iri kushanda kwese kunenge kuda kutengwa uye kuchida kushandiswa mari inosvika pa1260. Taiverenga maererano nekuti munhu anoda mushandi angade mari nemhuri yekuti inge ichirarama inge ichienda kuzvikoro, ndo mari yatakati inokwanisa kunge ichitambiriswa.
Muri kushandawo nemamwe masangano here apa kana kuti ndimi henyu mafunga kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa?
Danho iri takaritora seamalgam metabrod chazvinen of zimbabwe mushure mekunge tatosangana nemamwe masangano zvekare pamubatanidzo wavo watinoti we4zeo.